Pano mbogira utaura taura nesango. Moyo mao anesha. Oh anesha.